Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu zvitatu 2016. Mapurisa anotsika nemotokari munhu ari kutungamira kuratidzira kusatambira mabond notes. Munhu uyu achibva achikoka gumbo. Varairidzi vanotambira mari dzavo nhasi asi vachitadza kutora mari dzavo mumabhanga. Vagari vekuchinoi vanoti paramende iri kutambisa mari nenguva ichibvunza vanhu pfungwa dzavo pamari yemabond notes iyo hurumende yakatodzika mutemo. Tichange tiine hurukuro nemimbija Praiser. Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yemabond notes yanetsa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutierera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona nekujinya pakanzi like.